manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 28 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri nichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana kweNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota zvekutongwa kwematunhu hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navamogenitsvangirai riri kupomera mhosva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia Kasukuwere yekumbomisa makanzura echitungwiza basa zviri kunze kwemutemo. Mutauriri webato rinopikisa iri vaObert Gutu vanoti vakasukuwere vakamhanyira kumedza kutsenga vachada vasina kutanga vapa makanzura aya mikana yekuti vazvichenure kana kuzvisungirira nenyaya. Bato iri rinoti chikonzero chaicho chakaita kuti vakasukuwere vamise makanzura aya basa hachisi chekuti pane humbo huzere hwekuti vakaita zvehuori, asi kuti vari kuda kunyaradza vanhu vari mukanzuru iyi vavanofunga kuti vari kune rimwe divi muhondo dzavakatarisana nadzo mubato rezano PF. Nezuro vakasukuwere vakamisa basa makanzura ose echitungwiza kusanganisira nameya vaPhilip Mutoti, vakaisa komisheni ine vanhu vatatu ichitungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti imbofambisa basa. Asi vaGutu vanoti komisheni iyi haisi kumirira zvido zvevagari vemuchitungwiza asi kuti zvido zvavakasukuwere. Vamutoti vakatenda kuti vakanga vamiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru, vachiti vakapiwa svondo rimwe chete rekupadivirawo pamhosva yavari kupomerwa iyi. Studio 7 yakundikana kubata vakasukuwere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu.
Isu sebato reMDC Jonga tinoti isu zvakaitwa navakasukuwere zvisiri pamutemo, nokuti zvinoitika ndezvekuti kana pachinge paitwa nyaya kana pane zvinenge zvapfungirwa kuti pane nyaya dzeuori dzecorruption zvinenge zvichinzi dzaitwa nemakansela mumalocal authorities, chinofanirwa chiitwa pamutemo. Apa ndirikutaura mutemo weUrban Councils Act kana iyo constitution yeZimbabwe, bumbiro romutemo inotiyo vanhu vasati vangonzi vamiswa basa kana kuti vadzingwa panotanga paitwa muchirungu iyo inonziyo due process, chireva kuti panomboferefetwa ferefetwa vanhu vopuwa mukana kana kuti mikana yokuti vataurevo side of the story yavo.
Asi imi sebato muri kudzivirira here vanhu vakapara mhosva iri kunzi yakaitika? Takanzwa vamutoti vachibvuma kuti vakashandisa mari yehomwe yakanga isina kubvumirwa. Muri kuva defender here?
Hatisi kuti isu tiri kudefenda uori, kwete bodo. Ndoda kuti vateereri vahwisise kuti nyaya yatiri kutaura apa ndeyekuti kana zvikanzi Gutu waba, ndinofanirwa kupuwawo mukana wokuti nditaure kuti zveshuwa ndabvuma mhosva here yekuti ndaita shoplifting kana kuti handina kubvuma, kwete kungonzi ndingonzi ndaakutoendesa kujere pasina due process yaitwa.
Asi imi sebato sei musinawo kutora matanho pamakanzwa kuti vanhu vashandisa mari zvisizvo apa?
Matanho tinotora, tinogara tichitora Jonga.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti muna 2016 nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu yainge yakakwira zvakanyanya. Izvi zviri mugwaro resangano iri rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu rinonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights 2016 Annual Report. Sangano iri rinoti rakabatsira vanhu vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu vainge vatyorerwa kodzero dzavo. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawanda vakasungwa zvichitevera nyaya dzekuratidzira kwaiitwa nemasangano akaita savana tajamuka uye hashtag this flag. Pachidanho chechipiri pane Bulawayo ichiteverwa nematevelerland south. Nyaya dzaisungirwa vanhu dzinosanganisirawo dzevanhu vainzi vainyomba mutungamiri wenyika varobert mugabe. Mukuedza kudzikisa uwandu hwenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, sangano iri rinoti riri kushanda nehurumende uye dare reparamende. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti iri kudyidzanawo zvakasimba neUnited Nations uye sangano reZimbabwe Human Rights Commission. Kudyidzana uku kwakananganawo nenyaya dzekupambwa kwevanhu munyika zvichitevera kupambwa kwavaitaidza mara vakatsakatika muna 2015. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Sharamba kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Mugore ra2016 wana weZimbabwe wakashungurudzwa sezvisati zvamboonekwa. Mukaona nyaya dzakaitika kubva muna July paitika maprotest mademonstrations aya muna September, vana naEvan Mawarire, vana Patson Dzamara, vana Linda, mukaona na James Jengwa Matapeyo nhau wese wakashungurudzwa zvikuru wagare kwepo kuBuruwayo kuBedbridge. Ndo mabasa akabatwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights muna 2016 kupawo rubatsiro kuvana vaishungurudzwa weZimbabwe.
Saka muchitarisa ongororo yenyu iyi, mungati zvii zvingaitwa nehurumende kuti ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa?
Tiri kukurudzira zvikuru kuti hurumende kudai yanga yakoshesa kodzero dzevanhu, dai yanga yakoshesa kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kudai yaitawo zvido zvevanhu, yasiya zvekushungurudza vana veZimbabwe, yasiya kuchora kodzero dzevana veZimbabwe. Tiri kuzvitaura izvozvo toramba tichizvidzokorora kwese kwatinosangana, patinoona mukana yekusangana nawo, patinoitawo misangano yedu yana UPR. Tiri kuzvikurudzira kudai Zimbabwe yaitawo ratify mitemo inoti imhosva kubatwa zvechisimba, mainforced disappearance zvakasi zvakaitwa vadzamara vari kushaya kwavo, kutochwa kwevanhu sezvamunoona muna 2016 ndambotaura kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakabatsira vanasikana nevanakomana vemuzimbabwe wakawanda vana kodzero dzavo dzaimbonyikidzwa anda maprogramu edu atinoti maanti impunity case paisuwa vanhu, vanhu vachiti mapurisa akaita zvakashata akatocha vanhu. Tiri kuti Zimbabwe kudai yapasisawo mitemo yakadaro munyika medu muno.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weNamibia vaHagei Geingob vanoti kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe munyaya dzemabhizimusi kwakaderera, vachiti kudyidzana uku kunofanirwa kunge kuchikwira. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura VTITF yegore rino zviri pamutemo, vaHagei Geingob vati mugore rapfuura Namibia yakatenga kubva kuZimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Vati kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe uye pakati penyika dzemuAfrica kunofanirwa kukwira, vachiti kuita izvi kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Trade between African countries has generally been low. This is in part because
kutengeserana zvinhu pakati penyika dzemuAfrica kwakaderera zvikuru. Chimwe chezvikonzero cheizvi inyaya yekuti tinonyanya kudyidzana nenyika dzaive dzakatipamba kare, uyewo pane dambudziko rekuti nyika dzemuAfrica dzinogadzira zvinhu zvakafanana, kunyanya zvine chekuita nenyaya dzekurima. Nyika dzakawanda hadzina zvakawanda zvadzinogadzira, uye tinotenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kubva kuEurope kana kuAsia.
Vagain Gobrat Namibia achiri akatarisana nedambudziko munyaya yekugovewa kweivhu vakati nyika yavo inogona kudzidza zvakawanda kubva mukugadziriswa kwakaitwa nyaya iyi muZimbabwe vachiti kugadzirisa nyaya iyi kunobatsira kurwisa urombo hune veruzhinji. Vati hurumende yavo yakatanga chirongwa chavakati Harambe senzira yekurwisa urombo uye kusimudzira upenyu hweveruzhinji munyika mavo. Vagain Gobrat vemakambani vanofanirwa kuita zvemabhizimisi vasina kungonangana nekuwana mari chete asi kubatsirawo kurwisa urombo. Vasati vatura mashoko avo, Vagain Gobrat vamboshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muZITF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiona zviri kuratidzwa pachirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Papa Francis vatanga rwendo rwemazuva maviri kuEgypt nhasi uko vachakurudzira runyararo pakati pemakristu nemamoslem munyika iyi mushure mekubhombwa kwechechi yemakristu izvo zvakaurayisa vanhu 45. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vapinda musangano weUnited Nations kekutanga nhasi vachiwesa chigaro wemusangano wepamusoro-soro weSecurity Council uri kuzeya kusagadzikana kuri kukonzerwa neurongwa hweNorth Korea hwekugadzira bhambu renuclear vachiti vachikurudzira kuti sangano iri ritore matano North Korea isati yatanga. Vanhu vanga vachiratidzira vapinda nechisimba mudare reparamende remuMacedonia riri muSkopje nhasi vachikanda macheya pamwe nekurwisa nhengo dzedare reparamende mushure mekunge dzasarudza munhu werudzi rwechiAlbanian semutauriri wedare iri. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti richashandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora mumabasa ekusimudzira vechidiki pamwe nekuvapa mukana wekupinda muzvirongwa zvebudiriro munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raburitsa nemuzinda wesangano iri muHarare nhasi, European Union yati mari iyi ichapiwa kumasangano anoshanda akazvimirira, makanzuru pamwe nemakambani akazvimirira kuti ashande nevechidiki kuvapa mukana wekuti vaite mabasa ebudiriro kuti vazvisimudzire mukurarama kwavo. EU inoti panofanira kuva nemikana yakaenzana uye vechidiki vanofanira kupiwa mukana wekushandisa zviwanikwa kuwaniswa mabasa nemikana yekutangawo mabhizimisi avo. Mukuru wechituriza Residence Trust vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika pane dzimwe nyika dziri kurangarira vechidiki munyika.
Tinofara chose kuti pane dzimwe nyika dziri kurambawo dzichitirangarira tichiona kutambudzika kuri kuita vana vevhu munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara kuti ko yavaisa iyi yakanangana nevechidiki kureva kuti inyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana because they are focusing on the future. Saka izvozvo tinozvitambira nemufaro zvinobisa.
Mukuru wesangano reYouth Forum vaWellington Zimbabwe vanoti zvinotendwa kuti sangano reEU rinoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru.
Ngatitokuziva kwenyu vechidiki vagara vari vanhu vanyika vachiwanikwa vari kumashure-shure madiki zvinezvi veEU vari kuyaisuku kuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanise kunge muchidini muchibatirana pamwe chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zvisimbi zviri kuinda nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika. Tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti rubatsiro rweEU rwakanaka chose sezvo rune chinangwa chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro.
Saka mvuna kwei yaita neEU inotibatsira inoramba kuenda zvekuti kunyange vatungamiri vezvituka zvavo nyika dzekunze dziri kuedza kutipawo rubatsiro. Sokatiwo hunenge vatibatsira kuti tikwanise kunge tichiumira takasimba nekuti zvizhinji zvatinenge tichaizvi kuti vosipika vazhinji havana chekuti chiri chokura ya misa hawani makasa saka na pasi na riba kwa mingi nikiwa kibaguma sanga na wakashu mingi ya eka nita kibasa ringi ni jirema sanga nure iyo vino ti donjo guru ya re kubatira kupeza uro mbomu Zimbabwe uye kutika nga gari shakanaka pasi na miri jonga kana uchanyiriri kunze kwe rubatiro kulewe chidiki iyo vino tsikira wa Zimbabwe nukutenga chikafu mabasa ikuwa msara mvraya kachena nezumo jaka wanda ndaka mira studio 7 Mwarare Dini Ivan Chifera.
Vana vakawanda vari pasi pemakore maviri vari kuenda kunobaiswa Jackson rekudzivirira zvirwere, asi vana vashoma vari kuenda kunopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kubaisa vana nhumba uku kuri kuitwa muAfrica yose kwakatanga nemuvhuro uye kuchapera nesvondo. Madzimai akawanda vanoti vari kutora mukana uyu kubaisa vana vavo mudunhu remakonde uye vanoti vari kufara zvikuru sezvo chirongwa ichi chine mishonga inouraya makonye muvana vavo. Amai Fadzai Sachikonye vanogara mumusha weruzhinji weGadzema muChinoyi. Amai Sachikonye vanoti vaenda nemwana wavo kukiriniki kuti anopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu sezvo mwana wavo anga asadye chikafu zvakanaka.
Unogona kugara nemwana kumba usingatozoti mwana ane problemu wosi mwana ane makonyeka umwe haadye umwe anodyisa saka iwe unogona kugara nemwana kumba uchingoti maybe zvezviri raiti saka wakatouya naye mwana akazoriti apiwa ka ndipo unotozina sounoita no mwana angaane problemu.
Amai Mabeudzoto vanoti mwana wavo akabayiwa nhomba pamwe nekupiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Amai Dzoto vanoti mapiritsi akapiwa mwana wavo akashanda zvikuru sezvo vakatoona makonye akafa akabuda mumwana wavo.
Mapiritsi rachona rinoshanda mwana akamboni kuti mapiritsi acho haanoshanda zvira makonye kazhinji kachona ukatomanwa makonye anobuda.
Mukuru wezveutano mudunhu remakonde Dr. Paradzai Mudzengerere vanoti donzo ravo nderekuti vabereki vanzwisise kukosha kwekubayisa vana majekiseni ekudzivirira zvirwere. Dr. Mudzengerere vanoti vari kutora mukana wekubayisa vana nhomba kuti vatsvake vana vasina utano hwakanaka nekuda kwekushaya zvekudya.
Toda kuti vabereki vanzwisise kukosha kwekuimmunisa mwana kuti mwana abaye majekiseni aya. Saka ndo focus yedu same at the same time tirikupa tukuskrina vana for malnutrition kutsvaga vana vaya vasiri kukura zvakanaka vasiri kudya zvakanaka under 5. Saka tikavawana tikuvaskrina tovaclassifya tovapa flampinat chikafu chinodyiwa nemwana kana aneche underweight.
Svondo rekukurudzira kubayisa vana nhomba iro rinoitwa kubva musi wa24 kusvika musi wa30 kubvumbi gore rega rega chiri kuitwa pasi pedingindira rinoti vaccines protect everyone, get vaccinated. Ndakamirira studio 7 kumakonde Mashonaland and West ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson, vakaudza dare reCongress munyika mavo kuti kubva musi wa18 kubvumbi, Iran iri kuremekedza chibvumirano chayo nedzimwe nyika chekuti isagadzire zvombo zvenuclear. Chibvumirano ichi chinonzi Joint Comprehensive Plan of Action. Asi vaTillerson vanoti Iran iri kuenderera mberi nekutsigira vanopfurukidza mwero mune dzimwe nyika kwavanoti kupinda nemwenje mudziva. VaTillerson vanoti Iran ikasangwarira inoguma yaita kunge North Korea iyo iri kutemesa America musoro. Vanoti North Korea yakachenjedza America kare kuti hazvibatsire kuda kubata hurumende dzakaoma musoro sezai. VaTillerson vanoti Iran iri kutsigira hurumende yeSyria iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera hondo yauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu uye kusiya mamirioni evanhu ari muupoteri. muIraq, Iran inonzi iri kushandisa mauto ayo HQuads kukonzera kusagadzikana kwenyika iyi. MuYemen, Iran inonziwo iri kutsigira vapanduki vechiHouthi vari kuda kupidigura hurumende uye kukonzera kusagadzikana muSaudi Arabia. Vatilason vanoti America yakagadzirira kutorera Iran matano ikaita zvehunubu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sangano rinoongorora nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose reFreedom House rinoti kushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuenderera mberi muZimbabwe. Mumashoko araburitsa nhasi pamberi pekucherechedzwa kwezuva rePress Freedom Day nemusi wechitatu svondo rinouya, Freedom House inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kudzvinyirira vatori venhau kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mukuru weFreedom House muZimbabwe amai Jennifer Dunham vanoti pachitariswa pasi rose Africa haina kunyanya kushata uye zvino muZimbabwe hazvina kunyanya kushanduka.
Zimbabwe, as you mentioned, I think it's pretty
Zimbabwe sekutaura kwawamboita zvino hazvina kuchinja kubva pagore rapera. Semaonero edu, nyaya mukuburitswa kwemashoko dziri pachinhano chekuti vanhu vakungoti regai tione kuti zvichaita sei kunava Mugabe nebato ravo veZANU-PF uye munhu achatora basa ravo vaMugabe. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo mamiriro azvakaita.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi. Gadzwe hurukuru yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ngoma ndiyo iyoyo haisati yasanduka. Vatori venhau vachiri kushungurudzwa muno munyika. Kumabasawo hakuna kumirayo zvakanaka. Makampani ari kuvharwa. Vamwe vari kushanda pasina kubhadharwa. Tingati havasi kutambira mari dzavo kana kutoti tiri kunonoka kuuya. Totarisawo kune kana takutarisa mukushanda kwedu vazhinji vakasungwa. Mwezi yakapfuura iyi vatori venhau vari pabasa ravo vachisungwa vachivharirwa mustocks, zvinhu zvinoita kuti vasafambise basa ravo zvakanaka. Saka ndosaka ndichiti hatingati pane shanduko yakawanda pakushanda kuri kuita vatori venhau.
Uko panyaya yekuvandudzwa kwemitemo yakaita sePOSA neIPA, muchine tarisiro here yekuti hurumende inogona kuvandudza mitemo iyi?
Ndo zvinofanirwa kuitiwa kaizvozvo. Nokuti mukacherechedza, pane urongwa hwatakamboita hweInformation Media Panel of Inquiry. Pane zvakabudawo ipapo zvakataurwa nevanhu vemunyika vemuZimbabwe. Vachikurudzira kuti hurumende igadzisise kana kuti iise sanduko ipapo. Tichakamirira kuti musangano iwowo uitiwe tione kuti tinoenderera mberi sei.
VaFoster Dongozi ndo munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuZITF kuvulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Iyo zvino tokupai nhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kufanira kutambwa muNational Sports Stadium yamira nemhaka yekuti pari kushayikwa nhandare yekuti inge ichishandiswa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo wanga uchingotaurwa nezvawo pakati peDynamos neYada ungangotadza kutambwa nemhaka yekushayikwa kwenhandare sezvo National Sports Stadium yakavharwa ichigadzirira musangano wesvondo yeChrist Embassy uyo uri kusvondo rinouya. Premier Soccer League inoti yanga yakamirira mhinduro kubva kuvaridzi venhandare iyi veMinistry of Public Works kuti ione kuti ingashandise here nhandare iyi kusvika nemuvhuro apo Black Rhinos iri kusangana ne FC Platinum. Asi minduro ii yanga isati ya uya. Vanoziva zviri kuitika, vanoti vesvondo ava vakabhadhara kuti nhandare ii itange kugadziriswa nezvemusangano uyu. Kutanga kupera kwesvondo rino, panguva iyo venhabvu vanga vasina kubhadhara kuti vashandise nhandare imwe cheteyo. Muteveri weCapes United vatapadzwa mangava, vanoti mhuri yenhabvu haina kurongeka nekuti vangadai vasina kuvharirwa nhandare iyi dai vaive vakabhadhara kare kuishandisa.
Semaonero angu ini ndoti vanhu vebhora vese ka kubvira kumanagement yeZifa NPS vese havana kurongeka, vangatange robhadhara ground nevanhu vechechi vorambidzwa kuti bhora ritange kutambwa. Zvinotirwadza isu masapota kana tichiona zvakamira zvakadai. Dai vanga vakabhadhara in advance ndaifunga kuti dai zvakusina kumubvira zvasvika ipapa.
Mitambo iri kufanirwa kutambwa muNational Sports Stadium inotanga mangwana, apo Capes United iri kutamba nechapungu. Nesvondo, Dynamos inenge iine yadha. Mumwe muteveri weyadha vaAdli Mondiwa vanoti ivo mutambo uyu ukaenderera mberi dhimbare haimire.
Dynamos iri kutirai kutamba zvayo, but payadha pakati omei buza, yadha iri kubamura. Sava kumona Dynamos ka singazivi kuti maplayers acho akashinga here, because yadha kungozwa chimotora mapoinzi chete.
Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Rufaro Stadium kana Gwandura Stadium sezvo nhandare idzi dzakavharwa zvekare nekuti dziri kugadzirwa. Asi mimwe mitambo isiri muNational Sports Stadium iri kuenderera mberi. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya chengezi Platinum Stars chakananga kuBulawayo, uko chine mutambo wakaoma neHighlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariatsi.
Vateereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuzeta ITF kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp dzedu zvakare 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana pakati penyika yake yeNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere hakusi pamutemo, sezvo vashandi ava vasina kutanga vapiwa mukana wekuzvichenura kana kuzvisungirira pamberi penyaya vari kupomerwa. Nyaya dzemitambo yenhabvu yanga ichitarisirwa kutambirwa munhandare yeNational Sports Stadium dzomira netambo, sezvo nhandare iyi iri kunze inenge ichishandiswa nevamwe vakanga vaibhadhara kare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuweneka ene mufaro semazuwa ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti muwene kupera kwasvondo kwakanaka. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyini ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owezetitf uvulwe okusemthethweni lamhlanje ngumongameli weleNamibia. Yena okhuthaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe.
Ya ithina njengebandla singabona ukuthi amakhansulete kawathembekanga sandise visa lati sandise ukuthi sibaxoxe ngoba ubufakazi bukhona ngudeputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho sabona kontike tembe isamkipa.
Ibandla leMDCT lisola umphathi ntambo bona ngokuthuthukiswa kwezabelo ngokuxoxa amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi icorruption. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni yeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare namhla bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala egcekeni ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ehlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iFreedom House ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka ehlukuluza intathelizindaba ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Inhlanganiso le yethule amazwi lanamhla embikweni wayo oqondane lelanga lentathelizindaba elePress Freedom Day ngeviki ezayo. Umqondisi wenhlanganiso le unkosikazi Jennifer Dunham uthi lanxa kunjalo izwekazi leAfrika lingcono kakhulu kundaba zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba nxa kuqathaniswa lamazwe aseAsia Pacific. La ngamazwi agcizelelwe ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso emela intathelizindaba iZimbabwe Union of Journalists.
Akula okuningi okumangalisayo esingathi sithokuguqukile lokho kufana nje phosephose singathi lokho kusiba nzima ngoba ngananzelela unyanga esanda kwedlula sibone kubotshwa intathelizindaba eziningi zivalelwe estokisini zibotshelwa ukuthi beziqhuba imisebenzi yazo amapholisa kade qhubeke lokho ebabopha sacina sesicela ukuthi sibe lomhlangano lomkhulu wamapholisa uthi uri wabe sithi sihlangane lo lalobona ngokudlelwana phakathi kwamapholisa labantu sifuna assistant commissioner Charity Charamba saba lomhlangano sacinise sithi lathi sesikhala ukuthi kanti sokuhamba njani sokuthini singasebenza njani ukuze intathelizindaba zingabotshwa kwaba lokuhle nje okwaphumayo khonapho kodwa asikho ukuthi kwaba ngcono ngoba kuviki esanda kwedlula zikhona ezinye intatheleezi bezabizwa ngamapholisa e-Central zibuzwa okungaqondakaliyo ukuthi intathelizindaba zisebenza kanjani. Ngakho-ke sithi isifiso sethu ngesokuthi kungabi le ntatheli zibothwayo uma ziqhuba imisebenzi yazo.
Udaba lokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA elihlezi likhuthaza uhulumende ukubana ayiguqule ludaba elisakhuluma ngalo na libona ngani lokhu kuza kwenzakala ngolunye usuku?
daba lolu alusiphathi kakuhle kakhulu ngoba lokhu sakhangelela ukuthi ugatsha lwe Ministry of Information ukuthi lulethe iprogram yokuthi nxa sikhangela phambili bazaguqula njani imithetho yona le ayipha le boss ukuze ihambelane le constitution ngoba ezinye ingatsha sezahambisa uluhlu lokuthi zizaguqula njani imithetho yazo ukuze ihambelane le constitution entsha. Lokhu akukwenzakali kugatsha lwe information.
Umnumzana Foster Dongozi ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni ye-Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare lamhlanje bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala phandle egcekeni nje ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Abantu laba abalitshumi lasikhombisa bathi abala lapho abangaya khona njalo kabala mali yokuziphilisa le mpahla yabo iqhubeka isonakala ngenxa yokunethwa lizulu. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Iziphathamandla ezibangele ukuxotshwa kwabo zithi zazi abayisithupha kuphela kodwa bona belitshumi lasikhombisa. Laba bantu bathi impi yokubasusa kule ndawo yasukela ekubhubheni kukamayisungula umnumzana Anton Alvin ngomnyaka 1985. Umuyu Alvin owaye lobugoga laye wakubona umqowa uthi asize abanjengaye wasungula le ndawo eHarare. I-Leonard Cheshire yayitholiswa usizo olwehlukeneyo kwabagogekileyo okubalisa olwempahla ukudla lemali okwakuvela kwabasizayo kuleli lakwamanye amazwe. Abaxotshiwe laba bathi lindawo ngumuzi owanikezwa kwabe Leonard Cheshire Zimbabwe kungela mbadalo. Bathi laba bantu asebehawukela lindawo befuna ukuvuna lapho bengalimanga khona. Omunye walaba bantu abaxotshelwe phandle kulindawo ngumnumzana Thomas Mchadenyika owaqala ukuhlala kiyo ngomnyaka 2010. Kesizwe imbono yakhe.
Umthetho olithi ngidawo walo ndawo awulesikhathi ukuthi uyi-resident uyahlala ngesikhathi ngasingakanani. But ama-trustees ngabesikhathi ukuthi bona bayahlala i-5 years kuphela. Nxa sekuqala i-5 years bakumele bahambe abatshiye umsebenzi.
Abogatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi lenhlala kahle kaZulu beke bazama ukuthi abantu laba bayehlala okwesikhatshana endaweni yeRuwa Rehabilitation Center. Kodwa abakwemukelanga lokho. Umtshadenyika ulandisa phezu kwesizathu sokwala kwabo kuyahlaliswa kuleyo ndawo okwesikhatshana.
Isizathu sakhona ukuthi akungele blueprint plan ukuthi bathi bona sihambe eRuwa. After iRuwa sizeyangaphi? Bose yawazi ukuthi iRuwa isikolo, isvocational training center.
Uthi uZulu kalazi iqiniso lokwenzakala kulindawo.
Abantu ukubuya lapha phela ukuya kuwala. Bafuna ukubaleka eqinisweni kuphela. Abantu babuya lapha baletwa nge-constitution. Constitution ithi yona is a place to share.
Umnumzana Wanda Mukhanganise ogogekileyo laye ubehlala kulumuzi utshengise ukukhathazeka ngesimo akiso.
Mumba mache mumu mtaito basi roo uti zungu zito fambe. Zito ziro pane wano eti basi ranyango mpakura titirare kwa cho tizirwe apata amurote.
Lucuku olukhombiswe kibo asebexotshelwe ezitaladeni ngendlela engelazwelo khona elizweni iningi labantu lizithi ngamaKristu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zalendawo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla le-MDCT namhla lisole kakhulu umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngokuxotsha amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. UKasukwere umise umsebenzi wonke amakhansila ebandla le-MDCT angamatshumi amabili lanhlanu izolo. Agoqela umeya umnumzana Philip Mutoti wakhetha ikomishini elabantu abathathu ezaquba umsebenzi wedolobho loludaba lusacwayisiswa. Ibandla le-MDCT lithi uKasukwere ukhethe umngane wakhe ukuthi akhokhele ikomishini le. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi okwenziwe ngumnumzana kaSukwere indlela yebandla yokuhlukuluza yezanu-PF yokuhlukuluza amalunga e-MDCT ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Lokhu okwenziwe uKasukwere thina njengebandla le-MDC akusiphathi kuhle ngoba nxa yena ikhuluma ngokuthi abantu kabathembeki, oqhakathekileyo ukuthi aphume lobufakazi obutshengisela khonokho, ngoba thina njengebandla abantu abangathembekiyo kasivumelani labo, kumele bahambe. Kodwa lokhu akwenzileyo kukhanya kukhombisa belungiselela ukhetho luka-2018, ngoba sonke siyazi ukuthi iChidungiza ibambane lendawo zamaphandleni oseke kusiyaphambili le. So sebedinga indlela zokuthenga abantu abakhalenele iChidungiza ukwenzela ukuthi babavotele kukhetho. Kanti sonke siyazi ukuthi umsebenzi kaKasukwere ngokuhamba inika abantu umhlabathi, lanxa umhlabathi wangkhona ungasomhlabathi wokakha izindlu, bathi uma sebewinile ukhetho babe yibo futhi abantu besiyadiliza lezo zindlu ngoba bakufunayo sebekutholile.
Kodwa lani njengebandla lalithi nxa libone ukubana amakhansila enu kethembekanga lithathe amanyathelo aqinileyo na?
Ya, thina njengebandla singabona amakhansila ethu kawathembekanga, sandise lathi sandise ukuthi sibaxotshe ngoba ubufakazi obukhona ngu-deputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho esabona konti kethembekisa amkhipha. So nxa kulobufakazi bokuthi lawo ma-councillors aqotshiweyo abengethembeki, njengebandla le-MDC lathi sizacwayisisa siphume lobufakazi. Ubufakazi bungakhombisa khonokho kabungelani ukuthi singalwenza, kodwa ubufakazi uma bukhombisa ukuthi bathembekile likubahlukuluza, sizazama ukuthatha amanyethelo ukuthi sihambeni emakhothi siyebona ukuthi sixukaxukana njani ukwenzela ukuthi ama-councillors zomsebenzi abawukhethelwa ngawo umzulu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombukiso wezamabhizimusi oyiZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weNamibia umnumzana Hage Heinhop ngesikhathi umumo welizwe umimanxele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis uqale uhambo lwakhe lwamalanga amabili lokwethekelela kwele Egypt ukuyakhuthaza ukumanyana phakathi kwabokholo lwesiMuslim labesiKristu kulandela ukubhonjwa kwethempeli lesiKristu kumalanga edluleyo kwafa amakholo angamachumi amane lanhlanu. Unobhala obona ngobudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethule amazwe akhe akuqala edalele United Nations kuhlangothi lwezomvikela esazisa ngengozi engadalwa lilizwe leNorth Korea kuhlelo lokulungisa izikhali zembubhiso ezenuclear, esithi iUnited Nations kumele ihlasele lelo lizwe lingakahlaseli amanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe ophakathi kweqembu le-Highlanders lelengezi e-Platinum Stars ngesonto. Kuviga uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili njalo le ngegoqela uzakuba phakathi kweqembu leBulawayo City leTriangle yenkundleni eBarber Fields kanye lozakuba phakathi kwentshantsho zanyakenye iqembu leCape United leqembu leChapungu ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium esigodlweni. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu eleyada elizamukela khona iqembu leDynamo senkundleni yeMaurice Depo. Kuthi enkundleni yeMandaba esedolobheni leZwishabane iqembu leZishabane Mine lizemukela iqembu leCholojo. Iqembu leWange lizadibana leqembu leChickenini enkundleni yeColliery khonale eMalahleni kuthi iqembu leHighlanders lizenqikelana leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni eBarber Fields. Ngomvulo kumele kube lemidlalo emibili lapho iqembu leHarare City elizemukelayo leZPC Kariba enkundleni yeMaurice Depo. Kuthi koBulawayo iqembu leHawumine leqembu leBantu Rovers azadibana enkundleni yeLuveve Stadium. Ngolwesibili iqembu leBlack Rhinos lizadlala leFC Platinum enkundleni yeMaurice Depo. Inkundla yeMaurice Depo isetshenziswa ngoba inkundla yeNational Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isetshenziswa ngabebandla leChrist Ministries elikaPastor Chris Mhlazi isikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi. Lesi sehlakalo sidale ukuba benhlanganiswe iSuper Sport obekumele bebonise kumabonakude imidlalo yakulimpela viki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso yePSL ngekhanda ngoba inkundla yeRuvaro isalungiswa ukuthi eGwanzura kayilungelanga ukudlalelwa. Imele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje abaculi abaningi abasakhulayo abavela edolobheni lakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abancindezeli bomculo ama-promoters elizweni lonke jikelele babona ngani abaculi abavela phetsheya bangcono kakhulu kulabaculi beZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo POY ongumculi njalo engupromoter womculo koBulawayo ukuze sizwe okuningi.
Yabe khona ngikuthi as long as ama promoters bethola ama South African artists ephuma kwabo channel o abo Trace abo MTV base lapho thina ama Zimbabwean artists esingaphumi khona ikho kule nkinga yangkhona.
Hayi mfanakithi, kumele uchase kahle abo channel o bayingena ngapi kulobudlelwano olukhona phakathi kwama promoters labaculi eZimbabwe?
Inkinga leyo vele ukuthi ama promoters angeke khiphe imali yabo kumbe 25,000 benike ama local artists singaphumi ku channel o.
Abaculi abadabukela koBulawayo linganikezwa ithuba lokubonakala kubabona kude. Ungathi lokhu kuzaphakamisa amathuba enu okubhekwa ngathi libalulekile ngendlela edlula abaculi abadabukela phesheya emphakathini elizweni lethu na?
We as ama local artists are going to live. If we have the same opportunity to have a video to live, if I were to channel O, if I were my DSTV channel, we would also have the same crowd pulling capacity in Jabu KO and other South African artists.
Mina lawe sike sayenza ingxoxo khona wathi bakhona abaculi abaningi abadabukele eZimbabwe abangcono kwezokucula ukudlula laba abadabuka phesheya. Awungitshele ke mnumzane, kuyini okwenza ukuthi abaculi abadabukela phesheya badumeke emphakathini kwethu?
Baduma ngoba baphuma kuma channels awe DSTV abukelwa ngawonke umuntu ngoba music is consumed ngomuntu ukuthi iyabe ibona ngayo. Yabukela kuya kule media outlet ukuthi umuntu yakwazi ukuyithola imusic yona leyana. Mina ngayenza imusic yami and I keep it in my bedroom. Akuna muntu ozalalela imusic yona leyana. Kuyafana nokwenzakala kuma-local artists kathesi.
Ngombono wakho, kuyini okumele kwenzeke ukuze ubudlelwano lolu olukhona phakathi kwabapromoter labaculi baseZimbabwe utshintshe?
Mina into engiyibona efanele iyenzakala ikuthi ama-media outlets ayeke ukuvalela abanye phandle.
POY ngomculi njalo ongupromoter obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Lokhe sikuhlelo Woza Friday uBenedict Nhlapo silethela amaqembu amabili omculo kamasikandi. Insizwa etabuka eZimbabwe uMbonisi Mgandla lensizwa yakwele South Africa uMengameli Shelembe. Injongo ikutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kumdumo kamasikandi lo odabuka kwaZulu.
Yeah. Ngensizwe Zimbabwe umbonisi Mkandla othotshulwe yingwe ngo-1992 eSolus Mission enyakatho yakwaLamandebeleni. Lege insizwa kwele South Africa uMengameli Shelembe odabuka engwegweni eNkandla kwaZulu. Kunengike ongangeke wehlukanise ngalo umculo kaMasikhandi. Loba manje uchawa zinsizwa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yena ke uMasikhandi umdumo odabuka kwaZulu wasungulwa zinsizwa ezazichayela iziginci ekweluseni enhambweni loba zizilibazisa. Lo mdumo wasala kwaZulu ngesikhathi umzilikazi esiya kwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo-1822. Kodwa kuma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwane zombuso kwamzilikazi zibuyele kwele South Africa esezifike khona zakhombisa italente elikhulu kumdumo kaMasikhandi. Umbonisi uthi zikaMasikhandi ukhule lazo kwade siseGoli ngo-2014 wacindezela idlakade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe Wena lalandelwa nguSminoff.
Ezomculo ngaziqala ngisasemncane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yena lo Masikhandi engudlalayo edlala vele lesiginci njengoba ngidlala. Ngase ngithi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So yilento yangenza ngakhetha ukudlala uMasikhandi ngoba umkhulu bedlala uMasikhandi.
Ngakwelincele uMengameli laye uthi yinto azelwelayo.
Engifisa ukukwenza ngalomculo njengoba ngenza lomculo lo. Ukuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe imvumba noma ngabe uqhamuke eZimbabwe noma uqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyayibhalela ke vela kukho la ngiyithathe khona. Kuyenzeka ngibhale mangabe ngibona into ethile engithintayo kabi.
Ngawulalelisisa kahle umculo wamaqembu la amabili indlela okuqhotshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana. Umengameli uqakisa ubuntshanje obuqumbaqumba isiginci lezwi lakhe elikutshelela. Kanti ke umbonisi uqakisa kakhulu umlayezo osemazweni engoma zakhe. Sokule nqwaba yabaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengena emculweni kaMasikhandi, kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uZinja Ziyamluma abafana bakamzilikazi labanye. Bobabili laba baculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke, okutsho khona ukuthi uMasikhandi akayi kubhuluka. Umbonisi uthi ufisa impilo yakhe neyabantu abakhe isekelwe umculo.
Ya, ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo mculo ngoba ngiyayazi into engiyenzayo. Umculo into engathi ngizalwa ngayitholi khona. So ama-plans wami wonke asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni. So bengifisa ukuthi umculo kube yiwona oza ngenza ngikwazi ukuphilisa abantu abami, sikwazi ukusiza abantu bonke, ngikwazi ukusiza ngisho umphakathi.
UMengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.
Engikufisa kakhulu ukuthi ngiyibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelela kezo zonke indawo ezikhona kulo mhlaba njengoba siphila nje. Ngiyathemba ke futhi ukuthi lokho kuzokwenzeka.
Kusobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikaMasikhandi okuveza khona ukuthi loba umculo odabuka kwaZulu kwabosendo lombuso kamzilikazi yinto elokhu isegazini loba nje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka kwaZulu. Siphuma ke ngale ekaMengameli esithandwa sakhe. Alesitho 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubhenga Jeptin Shapo. Oh,
Siziphetheke ezosuku ngombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weLenamibia. Umnumzana Hage Heinhop yena okudaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe ngesikhathi umnotho weZimbabwe umi nganxele lamafikitali lawo eqhubeka evalwa. Kubika uNompumelelo Moyo.
Bengakayivula umbukiso umongameli Mugabe lomongameli Heinhop kunye lamakhosikazi abo baqale babuka amabhizimusi abukisayo lonyaka e-ZITF 2017. Evula okusemthethweni umbukiso we-ZITF 2017, uDkt. Heinhop uthe kazange athandabuze ukuzovula umbukiso ngoba ukwala bekunzima ngenxa yobudlelwano bamazwe omabili obuphambili.
When I received a letter from one of the iconic leaders of Africa's independence movement, His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe, to pay a state visit to Zimbabwe. Good rainfall in the entire Southern region have further improved the outlook for our economies. We understand that Zimbabwe, the breadbasket of Southern region,
inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje ziqalile ukungena kumbukiso lo osulamachumi amahlanu lasificwa mine mobili. Umgcini sihlalo we-ZITF unkosikazi Ruth Ndlovu ukhuthaze amankampani ukuba aqhubeke esiyabukisa embukisweni lo. Uthi uyabonga usekelo lweNamibia lokhe baqala ngomnyaka ka-1991 ukubukisa njalo abakaze bayeqise.
We hope that your visit to Bulawayo, the city of kings, is both a profitable and enjoyable one. Zimbabwe and Namibia have always enjoyed cordial political and economic relations.
Kuthi ilizwe leSenegal lingene kulanga lesihlanu lilokhe lingakabukisi ngoba lingavumelani lembadalo yogatsha olubona ngokuhlawulisa ngezokungena lokuphuma kwempahla eyeZimra. Usomabhizimusi umnumzana Obeti Sibanda uthi ngabe iZimra iyasebenzelana labosomabhizimusi kuqale uhlelo ababelusebenzisa kudala lokuvumela kungelambadalo osomabhizimusi ukungena lokuphuma kwempahla abazozivukisa ngaphansi kohlelo lwe-Atacanet.
Kuhle ukuthi kube njalo. Thina sisasebenzelana nabeZimra ukuthi ama-companies amazweni avela abuya nempahla zabo.
Ngemva kokubhoda bebuka amabhizimusi, umongameli weNamibia uhlole ibutho likamongameli Mugabe wathi eseqedile waseqhubela izicoco kumankampani anqobileyo lonyaka e-ZITF 2017. Imitshina yokuzilibazisa evame ukujabulelwa ngabasakhulayo e-Luna Park lonyaka ayibuyanga. Ibandla leZANU-PF liyabukisa lalokuhall 5. Umongameli weNamibia uthe kathokozi ngesilinganiso sokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lelizwe lakhe wathi kumele kukhuphuke. Njalo uthi bakhangelele ukwesula umthetho wokuthi umuntu ovakatshela ilizwe lakhe aqale athole iviza ethi kuziphatha amandla zikahulumende lamalunga edale lephalamende abanama-passport abomvu sebengena ezweni lakhe bengadingi iviza. Uthi abantu makhaza bazatholiswa amaviza ngesikhathi bengena ezweni lakhe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo e-ZITF, nginguNompumelelo Moyo.
Kwanele Mthwakazi oluvalelisayo ngontungamile Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.